zvino suwisa
kunzwa kuti vana mukoti vakawanda kudero nana chiremba vabatwa nechirwere checovid-19. Yatova emergency. Hurumende ngaione zvanga iita itotora matanho eemergency okugadzirisa kuti pasawanika vamwe vana mukoti nana chiremba vanobatwa zvakare necovid-19, nokuti zvatoaffecta service delivery. Achazorapa varwere ndiani? Vakaramba vachibatwa nechirwere ichi chapedzisa tavhara chipatara. Izvo zvichakanganisa utano hwevakawanda. Vazhinji vachafira mudzimba nemhaka yekuti izvo zvipatara zvakavhara. Chimwe chatoda kuti hurumende itiudze pari zvino chimbi chimwe ndechekuti pamadoctors nemanurses iwaya anosvika 63 akabatwa nechirwere vangaani vanga vakabayiwa nhomba yekutanga, vangaani vanga vakabayiwa nhomba yechipiri, vangaani vanga vasina kumbobayiwa zvachose. Iyoyo istatistiki yakanaka ingatidzidzise kuti nhomba iri kushanda zvakadini.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvino munyaya dzeutano neiyo COVID-19, Dr. Madzorora, tingati here hurumende iri kukwanisa kufambidzana nedenda irori mukudzivirirwa nekurwisana naro?
Hurumende iri kukundikana kufambirana nenguva, uye zvavasi kutora mazano ese atiri kuvapa. Chokutanga chandoda kuemfasiza ndechekuti kana tagadzirisa nyaya yePPE, zvipfekwa zvemadhokota nemanesi zvokudzivirira utachiona uhwu kuti husavabate muzvipatara, zvakanaka. Ndokunzwa vachiti vagadzirisa PPE irimo, asi pane zvinhu zvatiri kuvaudza kuti ngavagadzirise zvakafanana netransport system. Ini ndiri kuona super spreader hombe inodarika dzimwe dzese pari zvino itransport system, nokuti ndiona vanhu vakapakira mabhazi ezupuka iwaya ndo avanofamba nawo. Mahealth workers anenge ari mumwe achipiwa utachiona ozosvika akupawo vamwe kuchipatara. As long as vasina kugadzirisa transport system, vana mukoti nana chiremba vacharamba vachibatwa nechirwere checovid-19.
Tiri kunzwawo Dr. Madzorora kuti vamwe vanhu vanogona kunge vari kuparadzira utachiwana hwecovid-19 kana kutofa nedenda iro recovid-19 vasina zvakare zviratidzo zvekuti vane denda irori kana utachiwana. Pangagadziriswa sei ipapa?
Aiwa, zvisi zvinhu zvofanira kunge zvichiitika izvozvo. Zviri kuitika nemhaka yekuti hapana free testing yakakwana mumakliniks edu. Deita yakwanisa kutesta munhu wese nyangwe ane masymptoms mashomanani, tichibata vanhu vasati vaakurwara, tichiisolata, tichirapa kuspreada kwechirwere ichi kwaidzikira. Zvino aiwa, free testing ishoma. Vanhu vazhinji vari kutobhadhara mari kumalaboratory kuti vatestiwe. Vazhinji vanenge vasina mari iyoyo, saka ndozvonisa kuti chirwere ichi chirambe chichingodii, chingopararira, vanhu vachingofamba. Nyange umwe ane masymptoms ari obvious kuti aya ndeecovid-19, but kana achiri kugona kuita basa rake nokufamba, haaende kunotestiwa nokuti zviri kukosta mari yakawanda. Testing ngaive free and available kumunhu wese pese pese.